mangwanani akanaka muri yeZimbabwe nguva dzava 6 AM. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gunyana 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi.
Tingati vasvutso moyo ndova ngadai vanga varipo. Zvikuru sei takatarisa kuti inyaya yakatakwa United Nations tikutaura zvekudzidzana nedzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly.
Takatoenda kumadare edzimhosva kwatakapomerwa mhosva yekuita yavanoti unlawful collective job action.
Vashandi vemakambani emhando dzemoto vari pasi pesangano reEnergy Workers Union of Zimbabwe vanoti vave kuda kuti nyaya yavo iri mudare raMajor Street yekuratidzira kwavakaita inzikwe nedare repamusorosoro reConstitutional Court. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kusawirirana pakati pehurumende neimwe kambani yekuChina ndiko kwamisa kugadziriswa kwemichina yekugaya mvura muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muNew York nezuro masikati kumusangano wechimakumi manomwe nenhatu weUnited Nations General Assembly. Uyu ndiwo musangano wavaMnangagwa wekutanga kubva vagadzwa semutungamiri weZimbabwe. Vakatambirwa panhandare yendege yeJFK nemumiririri weZimbabwe kuUnited Nations Ambassador Frederick Shala nevamwe vanoshanda kumuzinda weZimbabwe kuNew York. vaMnangagwa vakaperekedzwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunda. vaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura munhaurirano dzichaitwa nevatungamiri venyika dzepasi rose musi wechitatu svondo rinouya. Mumwe wevaitarisirwa kuperekedza mutungamiri wenyika igurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Sibusiso Moyo, asi mashoko ari kutenderera ari kuti havasi kunzwa zvakanaka. Nyanzvi dzezvemari neupfumi dzobvunzana kuti sei chikwata chakaperekedza mutungamiri wenyika chakarerekera kune zvemari neupfumi chete iko kuine mamwe mapazi ehurumende akakosha kumusangano wakaita souyu. Mukuzeya nezvinyaya iyi tabata muongorori wezvenyaya dzehupfumi vaMasimba Kuchera kuti tinzwewo maonero avo.
Chinangwa chaitikuru ndechekuti vatungamiriri vemunyika dzakasiyana-siyana vange vachikwanisa kusangana nekuonesana zvimwe zvezvimwe zvingangova zviri kutambudza nyika inei. Asi tinoona chati chinangwa chechipiri ndechekuti pange pane kusimbaranza kudzikidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana.
Vakuru ava vauya vaine gurukota rezvemari uye mukuru webhanga reReserve Bank vaSibusiso Moyo, gurukota rezvekunze kwenyika. Hatina kuvaona varipo pavanhu vavasvika navo. Ndezvemari here zvavafambira?
Tingangoti kutora mukana kwavari kuita kwekuti vange vachifamba negurukota rezvemari nagavhena weReserve Bank. Asi inini handifungi kuti ndozvazvinofanira kunge zviri kuti panongoenda gurukota rezvemari nagavhena weReserve Bank, nekuti zvinoratidzawo tikangotiwo matambudzikiro atiri kuita akanyanya, kuti pese pese pataenda tenifamba nendiro tichikumbira rubatsiro.
ko ivo vano miririrawo nyaya dzekunze kwenyika ndingati semiandiso gurukota rezvekunze vasibusiso moyo vangadai vasipo here parwendo rwakadai
tikati vasibusiso moyo ndo vangadai vanga varipo sikuru sei takatarisa kuti inyaya yakandipakutaura nyaya dzeUnited Nations tiri kutaura nyaya yekudyidzana nedzimwe nyika saka vamoyo vangadai varipo potse napotse vari munhu akatombotanga kusvika ikoko atitsvaira nzira kuitira mutungamiriri wenyika kana asvika asi tinoona kuti havapo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvingangova zviri kukonzera kuti vange vasingakwanisi kunge vari panzvimbo iko zvino
totarisawo kuti iyo mhuri yezimbabwe zvii zvaingatarisira kubva murwendo rwava munangagwa urwu
tingati hapana chinobatika chatinokwanisa kunge tichifanira kutarisira kunze kwekunzwawo kuti ivo vamunangagwa vachataurawo kuti chii zvakaenderana nezimbabwe uku hakusiko kuti unowana mukana wekuti munge muchigara pasi muchitaurirana mukupesanawo munokwanisa kusanganawo nevamwe vatungamiriri asi pane zvimwe kungotarisirawo zvivimbiso zvinenge zvichibva kuUnited Nations ikoko hakuna chinobatika chatingati tichawana nenguva shoma yavanofanira kunge varipo uye kuti nzvimbo yachona kwavari kuenda haisi nzvimbo yekuti kungaitwa hurukuro dzekuti vanhu vangatarisira cheuviri nekukasika
nyanzvi vari muongorori wenyaya dzezvemari neupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare kuHarare nestudio 7 Vashandi vemakambani emhando dzemoto vari pasi pesangano reEnergy Workers Union of Zimbabwe vanoti vave kuda kuti nyaya yavo iri mudare raMajor Street yekuratidzira kwavakaita inzwikwe nedare repamusoro-soro reConstitutional Court. Vashandi ava vakanga varatidzira vachinyunyuta neuori hwavanoti hwadzika midzi mukambani iyi. Asi zesa inonzi yakazoenda kudare ichiti vashandi ava vakanga vapinda mukuramwa mabasa kuri kunze kwemutemo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezesa panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reEnergy Workers Union of Zimbabwe uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaThomas Mashingwe kuti tinzwe zvizhinji.
Takatoenda kumadare edzimhosva kwatakapomerwa mhosva yekuita yavanoti unlawful collective job action asi isu takanga tademonstrata against zesa tichiti corruption yawanda tichiti zesa ndaibhadhare mari yakabvumiranwa kuti vaubhadhare vashandi pane statutory instrument 5th of 2012 tichiti zvendavabhadhare vashandi vavakadzinga basa mari yavo yavanga vasingavabhadhari materminal benefits uyezve tichiti ndavabhadhare cost of living adjustment nekuti maprice akwira takazonzi takusungai ini sasecretary general neunion hanzi makaita unlawful collective job action saka nyaya iri kudare magistrate kurotonro
makaendeswa rieni kudare redzimhosva
tatova nenguva refu takatanga kuenda kumatare ukoko munana July asi takazogumisira kuenda patakagumisira kuenda kudare isondo rapera ndipo takagumisira kuenda kudare kwatakaisa application iyoyo gweta redu riri kutimiririra ndi Professor Lafumo Matuku saka ndotakaisa application iyoyo yekuti nyaya iendeswe kuConstitutional Court
asi tichitarisawo nyaya dzakadai hadzisi nyaya here dzekuti dzinofanira kunge dzichipedzeranwa pakati pevashandi nevashandirwi sezvinongo tarisirwa pane pachitwa nhaurirano dzemihoro.
Ichokwadi, tiri kuti nyaya dzecollective job action isivo meta kuti haiende kucriminal court. Employer anofanira kutsvaga macivil remedies. Asi pane section yakanyorwa muLabor Act, nenzi section 109, ndiyo iri kutaura zvekupenga izvi, zvekuti munhu anofanira kutosungwa nenyaya yepabasa. Collective job action kazhinji ndeyekuti munhu ati haka handisida kushanda, saka haungasungwi kuti uri kuda kushanda here. Collective job action ndeyekuti ndiri kuda kuratidzira, haungasungirwi kuratidzira kuti ndinazvo kufamba mushe wakangobata placard rako. Saka tiri kuda kuti constitutional court itarise, iongorore kuti mutemo uri muLabor Act unopindirana here nemutemo uri muconstitution, in particular section 65 inopa munhu wese kodzero yekuita collective job action.
Ipo pakuratidzira kwakaitwa nevashandi, pane midziyo yekambani here yakakuwadzwa kana kuparadzwa?
Hapana kana puto kana bhodhoro zvaro rakakuwadzwa kana kupwanyika. Maplakazi ataidemonstrata nawo takatoatakura tikaenda nawo. So hapana kana chakakwara kudemonstrate. It was a peaceful demonstration yatakaita.
Saka nyaya yemihoro iyoyi yamira sei gore rino? Tichiona kuti nyaya yamainetsana nayo haisi yemihoro yegore rino.
Yemihoro tiri kukakawadzana nemaemployers, National Employment Council. Chatiri kutaura ndechekuti mapurisi akwira, chingwa chakwira, zvese zvakwira. Mari iri kutambirwa nevashandi particularly kusekta kwedu yakagumisira kuwedzerwa muna 2018. Pakati apa zvinhu zvese zvakwira. Saka tiri kudimanda kuti ndapaitwe cost of living adjustment, washandi wagone kurarama sevanhu. Asi iwo maemployers vari kuramba zvachose, hawana kana hanya neupenyu hwevashandi. Ndizvo zvinhu zviripo zviri kunetsa izvozvo.
Munyori mukuru wesangano reEnergy Workers Union of Zimbabwe uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaThomas Mashingwe vanga vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kusawirirana pakati pehurumende nekambani yekuChina yeChina National Machinery and Equipment Import and Export Corporation SMEC ndiko kwapa kuti kugadziriswa kwemichina yekugaisa mvura muNorton Jeffrey, Prince Edward, Warren Control, Alex Park, Litombo nekunoenda masiweji kuCrowborough and File Sewer Works kupedze makore akawanda pasina chaitwa. Hurumende ndiyo yakapa chibatiso pachikwereti ichi. Chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemana kana kuti $144 million chakanyoreranwa muna 2010. Basa iri raifanira kunge rakapera muna 2014. Asi nekusawirirana panyaya yeuore unonzi uri kuitwa neZimbabwe, kambani yekuChina iyi iyo yakanga yatotenga michina inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri yakabva yamira kuita basa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakaenda kuChina mwedzi wapera vanoti vakataura nevakuru vekambani yeCMEC kuti vapedzise kupa kanzuru zvikwanisiro zvekugadzira michina yekugaya mvura nemasiweji iyi. Asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizhinji.
Chinhu chekutanga ndechekuti hakuna mari yainziri kubva kuChina. Yenge iri material based deal. Munotora mapambu onogadzirwa kuChina odzoka kuZimbabwe ofitirwa motora zvinhu muchidai. Saka mari iyo yenge iri 144 million. Bati pa mari dhiri rakanga riri weti 144 million. So far kwakakwanisa kuti tinge tichishandisa 72 million yemetiro bhesi dhiriroro. Pa 72 million imwe yasara panenge pari kuratidza kuti pane mangange pakati pehurumende yeChina nehurumende yemuno kuti mari iyo inge ichibuditswa kuti inge ichiuya ichipedzisa basa rimwe ratasara. Asi mukasvika pamoto njefuri pari zvinezvi panoratidza kuti mari iyo yakashandei nemabasa aripo nezvimwe zvakamutiridzwa zviripo nemapambu matsva akaiswa ipapo asi basa harina kupera zvimwe zvacho zvanga zvakutadza pakutadzwa kuwirirana
asi takambonzwa kamakore apfuura kuti panga pakutengwa motokari ko kana ranga riri changa chiri chibvumirano chekuti patengwe pombi dzemvura ko mari yekutenga mota yakabva kupi zvakafamba sei
handikwanise kuti ndinge ndichitsanangura maringe neipapo nekuti makore iwayo pazvakataurwa vachombo ndovaeminista welocal government munoziva imi kuti pakatosuspendwa tankuyake akanga aripo munguva iyoyo asuspendwa akatozodzoswa navachombo vakapa tsanangudzo dzavo maringe nemvumo yavakanga vapa kuti mota idzodzo dzinga dzichitengwa saka ndakupindurai ndichitaura kuti iri dhiriri immaterial based deal rakagarandwa nehurumende yemuno nehurumende yekuchina saka isusu sevana takangogumisira pakufunga nekuita dhiriro nekupuhwa zvinenge zvauya kuti tinge tichishandisa asi ivowo sehurumende nguva iyoyo vachombo vakaona zvakakodzera kuti mumamaterial iri kuuya munge muchiiswa motikari dzavaifungidzira kuti dzinenge dzichishandiswa pabasa iroro yatinoti maproject vehicles saka naizvozvo handinzwisisi kuti zvakafamba sei chandinonzwisisa ndechekuti ndichipinda muofisi ndakaona agreement ende ndiri kupa vagari tsanangudzo dzeagreement maringe nekuiverenga kwandakaita nekuziva kwandinoiita nezvakashandiswa nemaringe nedhiriro
asi imi sameya zvii zvamurida kuita makore mashanu aya kuedza kugadzirisa iro dambudziko remvura muharare
pane zvinoitwa nesu seguta reharare pozouya zvimwe zvinoitwa nehurumende ndichataura zvinoitwa neguta reharare nezvatinotarisira kuti hurumende inge ichitibatsira ichiita ndichatanga nezvekuhurumende ndichiti isu tinotarisira kuti hurumende ivake kunzi nemusani dam kuti guta reharare ringe richiwana mvura ndofunga mustatement yange yenezuro zviri mapepanhau munananewsday zviri pachena kuti hurumende ikativakira kunzi nemusani matambudziko emvura anopera ndinoda kuti munzwisise imimi zvakare kuti matambudziko emvura yemaharare ari kukonzerwa nei musati maenda pakuti solution ndei ari kukonzerwa nekuti harare kukura kwayakaita iri kuzosungirwa kusupplya mvura zvakare kumatowns akatenderedza akaita sechitungiza zvimba ruwa noton izvozvo ndozviri kuita kuti mvura dai mvura iyoyo inge isingaende kumatowns iwayo taikwanisa kuti yatiri kupa muharare neyairi kuenda ikoko vanhu vedu vaikwanisa kuwana mvura zvakagutsikana mukatarisa harare yakavakwa iri pakati pemamwe maguta ari kuwana masevhisis kubva muguta reharare ine dzimweni dzenguva havasi kubhadhara masevhisis iwayo
meya weguta reharare vaherbert gomba vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8 pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
vamwe vashandi nevamwe vakarega basa pakambani mbiri dzeGuardian Security neValesign Security Vanoti havasi kupiwa mari dzavo izvo zvakaita kuti vatsvake rubatsiro kusangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Network for Social Justice, Zim Justice. Umwe wevashandi ava aramba kudomwa nezita achitya kuti zvingavhiringidza kupiwa kwake mari, anoti vanhu vanotya kunomangara nekuti vanotya kushaya mari iyi zvachose. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mumwe wevashandi ava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Kune zvekuti pendakasiya basa ndoda kuti kukatambira mari yangu haisikubuda.
Manga mava nenguva yakadini musina kupiwa mari?
Kamba nenge ine 14 months dzangu.
Saka vari kuti chii?
Zvakambotibhadhira last year ezva kuti havana mari.
Havasi kutaura kuti vanoda kuzokupai mari yenyu rini?
Yete havasi kutaura, harevaiindira chete akatopfuura.
Pana vanhu vangani vari munyaya yakaita senyu?
Vakawanda muzokeza pano panobuda vanhu vachiya kuzokimbanda mari dzavo.
Saka makamboenda here kunomangara nezvemari yenyu yamusina kupiwa?
Ndakamboenda kuNEC wakanyorwa tsamba muna May. Ndipo vakangondipa $360. Hatina kunomhangara, vanhu vacho vanenge vachingori nepfuka dzavangu siyana siyana. Raziva ndichidzira vanhu vachinomhangara kunomhangara, hapana chinobuda. Inini chandakamba dzinoti vandipe mari yangu. Mutezi mwana wangu asi kuita kuchikoro mapfuzo dzangu ari kuwana, asi mari yangu ndinayo vanayo kambani ikoko. Varipo pambodzipa payment plan yakavaisi vaiite pamapfu $100 pambudzi oga oga. But hana kumbobuda, vanhu vachingotinyepera chete.
Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Network for Social Justice rinoti rakaedza kutaura nevakuru vemakambani aya, asi vanoti vakavimbiswa zvisina kuitika. Vanoona nezvezvirongwa zveZim Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti sangano ravo riri kukumbira mamwe masangano zvikuru emagweta kuti abatsire vashandi ava pachena kuti vapiwe mari dzavo.
Ichokwadi kuti kune vashandi vakati vane chidzama vakauya kwatiri kuZim Justice vachida rubatsiro kumabasa kwavo kwavari uku. Vari kunyanyogunun'una nenyaya yekuti havasi kupiwa muripo wavo. Vangave vari pamabasa iye zvino vasi kupiwa muhoro wavo wepakupera kwemwedzi, kana kuti vakamiswa mabasa asi vasiri kupuhwa mapensheni avo kana mamwe materminal benefits.
Makaita chii pamusoro penyaya iyi?
Takatsaya vahwande kuti tibate vakuru vemakambani atakapuhwa mazita avo nemanhamba avo. Kune imwe kambani ndakatoendako inini kunoona vakuru vepakambani ipapo, kune mamakambani ari kure ndaiitawo ndichiridza runhare. Asi nyaya dzataingonzwa popo pamakambani iwawo even ari makambani akasiyana siyana asi nyaya imwe chete, vese vanenge vachingoti hatina mari.
Vanhu vatiri kutaura vashandi ava vakawanda sei?
Vakauya kwatiri vane katitsama avo vatakataura navo inini vangangosvike 15 kusvika ku20. Asi sekutaura kwandakaita pandakaenda kune imwe yemakambani wavo nichida kuona vakuru vacho, ndakatoona kana makumi mashanu kana kuvanoraudzira.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndopane dambudziko hwande, tinobhotira hedu kuti tiwane rubatsiro. Ndo rwatinonyanyokumbira kune mhuri yeZimbabwe, kune magweta anodawo kushanda neZim Justice pachena. Ndozvati muZimbabwe zvinhu zvakaoma, saka tine chikumbirowo vane vamagweta mamwe magrupu omapato anomirira kodzero dzevanhu, ngatibatanei, ngatishandei pamwe chete tione kuti vashandi ava kodzero dzavo dzaremekedzwa. Ndokuti mumabasa vamwe avo handi zvechokwadi vanhu vari kudzvanyirirwa.
Avo vange vari vanoona nezvezvirongwa zveZim Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare Mukwekwe naTanonoka Wande weStudio 7. Taedza kubata vanoona nezvevashandi paGuardian Security vamutsvakiwa vakati vange vari mumusangano. Taedzawo zvakare kubata umwe wevaridzi veVelicin Security vaTembani vakati vakange vasina nguva yekukurukura neStudio 7. Mapurisa eKanzuru neveZimbabwe Republic Police neZuro vakaswera vachiita wakiti naGonzo vachitandanisana apo mapurisa anga achirambidza kutengeswa kwezvinhu mumigwagwa. Ata achigoriwa anotipanya ya inotevera.
Mapurisa ekanzuru aya akanga achidzinga vanotengesa mumigwagwa zvikuru avo vakanga vachitengesa zvekudya. Veruzhinji muchinhoi vari kushoropodza kuita kumapurisa uku vachiti vanofanirwa kutanga vavagadzirira kwekuenda kunotengesera zvinhu zvavo vasati vavadzinga mumigwagwa. Mumwe ane mafungiro aya ndivamena tigwarimbo ava vanoti kanzuru inofanirwa kuvapa kwekutengesera sezvo vakawanda vari kurarama nekutengesa.
Nenyaya iripo yenhingi yechirwere kana iri nyaya yechitizvi takatarisana nechirwere matarura vari zvanga zvakanaka zveshuwa zvavari kuita kuti tingodzoreredza saniti bhikozi shuwa taunda isina kumira mhosva vanoda kuti pamboitika saniti vanhu vogadzirwa nzvimbo dzekutengesera kwete kuti vanongodzingwa pasina pavari kuenda. Vanofanira kuwanirwa pekuenda ndaa hakuna mabasa kuti vashanda zvendinio ndiri kuvararamisa saka vakawanirwa pekutengesera pakanaka vane zvimbuzi hapana chakaipa asi kana vakavadzinga vasina solution ndopanonetsa.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wechinhoi resident Chuck vaPeter Newanda ava vanoti vari kushushikana nekudzingwa kwevanotengesa sezvo iri iyo raramo yevakawanda.
Sebazi rechinhoi resident trust tiri kubatikana nekutambudzikana nedanho ratorwa nemapurisa ekanzuru ekubvisa mavatengesi mumigwagwa sezvo iri nzira dzedu dzekuti tirarame tikushushikana nedanho ravakavatora.
Vane wanda vanoti nzvimbo dziri kunzi vanhu vanotengesa idiki zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari kutengesa mumigwagwa.
Kunzvimbo kwacho kuri kunzi vanhu dzakatarwa kunzi vanhu vaende kunotengesa mavhenda kudiki uye kure nekune avo vanotenga sezvine kurobva kwamanikidzana kune vatengesi kuzi vakawanda vadzingwa.
Asi meya weguta vadaiki Makombe vanoti sekanzuru vakatambira zvakatarwa nehurumende kuti vanotengesa vaende kunzvimbo dzakatarwa kwete kungotengesera pese pese.
Ndofunga sekanzuru isisu takangotorawo nenge directive yakabva kunational. It's a national issue yekuti vanhu vamboenda munzvimbo dziri designated pakutengesa. So that's what we've done sekanzuru.
Vamakombe vanoti vashandi vekanzuru vakapa vanotengesa nzvimbo dzekutengesera sezvinodiwa nemutemo.
Vamboenda kwakarerukira kunoita chibasa asi hatisi kurambidza kuti vanhu vasatengesa. Vanhu basa ngavaita asi vaitire panzvimbo dziri pamutemo.
Mutauriri wekanzuru vatichawana mulauzi vanoti vakataura nevanotengesa vakawirirana kuti vabve mumigwagwa kunyange hazvo vamwe vari kuramba kubva pavanotengesera pasingabvumirwi izvo zvakaita kuti vakumbire ruyamuro kubva kumapurisa ezrp. Vanotengesa mumigwagwa vari kudzingwa mumadhorobha akawanda munyika. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.
Zvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Vashandi vemakambani emhando dzemoto vari pasi pesangano reEnergy Workers Union of Zimbabwe vanoti vave kudani kuti nyaya yavo iri mudare raMajor Street yekuratidzira kwavakaita inzwikwe nedare repamusorosoro reConstitutional Court. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kusawirirana pakati pehurumende neimwe kambani yekuChina ndiko kwamisa kugadzirwa kwemichina inogaya mvura muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
So we see card.